DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndorimwe dambudziko.
Sangano reproject Vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana, restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari, hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanabotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject Vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject Vote 263 vaAlan Chipoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izvizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa, aya tinoti mabirth certificates nemanational IDs. Uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti dheki iri kufamba munzvimbo dzese maconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, wakatanga musi wa1 February uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 maplaces. Vachibva ipapo takabatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekwaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa saka ndorimwe dambudziko
pano vamunoshora here pane zviri kuitika apa izekere kana kuti iregistrar's office
isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki vakati takataura mukatarisa magwaro avakabudisa iye yatinoti muchirungu secular ravakabudisa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekuma offices a registrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February sekutanga kwakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekuaregistrar sekupromisa kwavakaita so dambudziko apa rinongodzoka kuzeki on the basis yekuti kana vanga vakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekuaregistrar sekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekuaregistrar vakanga vangorisapoti kuti vanga vachinyora futi rumwe rugwaro runoadresa mazimbabwens sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekumaofisi aregistrar zvazokundikana because ofisi yekuaregistrar yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo 1 vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri paground saka izvozvizvi problemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainge vakwanisa kutiudza kuti ofisi yekuaregistrar yaramba yati zvakati that when pataizodzoka takuti ofisi yekuaregistrar ndoine dambudziko pari zvinoizvi tinongodzoka kunenereza zeki because ndo yanga yakatiwimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekuaregistrar kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kuvhota
avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject vote 263 vaalan chipoi vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti svondo rapera rakanyorera tsamba kuzimbabwe electoral commission richida kuziva huwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti national identity cards mugwaro kunasa chigaro vezek amai priscilla chigumba zimbabwe lawyers for human rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kune zek inova zimbabwe electoral commission ichikumbirawo kuchema kuti tiudzeiwo kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu yamakanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vangani vakapiwa magwaro kana maid mapasipoti mabirth certificate neregistrar general ndozvavakumbira kubva kuti zeke itiudze ndozvakanyorwa tsamba nemagwete ekodzero
saka vamafunda zeke yakapindura here zeke yakati chii kwamuri
tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke haisati yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda saka ndozvatakamirira kutinzwa kuti vanongani vakaregistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri wezimbabwe electoral commission amai leticia kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose, vachingovapa zvikuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana, 5,374. Ukuwo, vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zvikuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe, 231,381. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu, 4,313,783. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu, 3,344,755. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana, 83,274. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadero, imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato reZANU-PF zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yeCOVID-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani.
Zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichichafamba sei mazuva anotevera, ndinoona kunge kuchekeresa vanhu.
Sei masvika pakutaura izvi, Dr. Madzorera?
Marala ane ngozi, nokuti vanhu vakawandisa vanoungana, restraint yese panenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali, hazvina kunaka panguva ino.
Marali ari kuitwa neZANU-PF nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anoratidze kuvanhu, Dr. Madzorera, uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here?
Panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo reCOVID-19 saizvozvi. Marali waya ndo anozopruva kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa. Ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya. Ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events. Rally isuper spreader event, togona kuurayisa vanhu vakawandisa. Saka ini ndinoona kunge zvisina uchenjeri kuti ZANU-PF itange kuita marali yezvino.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo muri sei vashamarari veStudio 7 apo? Inini ndinozwa kurwadziwa kana vana veZimbabwe zviro zvese zvese muchingoshora nezvakanaka. Ko panext door pakaita nyoka, tichi nyoka inodaidzirwa makirwani here kuti uya kuno? Kune chaitita zvisindosofamba nemutoo zvakanaka. Saka kuenda kwamunangagwa kuMozambique handione pane chikonsere chingareketwa sezvo vanenge vachigadzirisa kuti vakomana tibatsiriwo apo. Hakuna asingazvizivi kuti iwo Zimbabwe vase zvayakabatsirwa neMozambique kuti vane zvisununguko. Ndatenda zvangu, ndatenda zvangu, mundifarisirewo dangwe rangu, mundifarisirewo mwana wangu apo, ndatenda apo pamatunhu apo.
Mamukasi wana mkoma jonga kandi miri ni wamo wose kustudio 7 nduda wangu kukutusura mkutunga miri wenyika wa ema kuse ni mnangaba wanita wala kutahansi hapana mungo mnunotonga Zimbabwe nyanga kafamba ni toka kwa Jesus kwa China unosika Zimbabwe sati ya tongwa ni wamo wano president mnangaba wano nye kwa wajera kuri gama election hapana mnunovada kwa wasada kuwanda ni chukunwe usanyepa wana wakudi mkuru itaulai kutimimi mnori kama election doma wenirenyo kwete zokuti mnodi wana wana mnotonga zechitororo wana wana imimi paana zao wana Nelson Samisa ngachile mlombe eni Jeff Dini kuna mjobe
magasimba iri waba abata nuno kawande sinufara chose ndinotenda ini ndoda kumbokomenda mashoko a vice president edu vachiwenga ndinotenda nemanzwi avo manzwi asina ruvengo mukati manzwi anoumba anoumbe rudo mumhuri yezimbabwe edha uri opozisheni kana kuti uri rural party manzwi akataura achiwenga manzwi akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yezimbabwe kana vatsigiri vezanu PF mwatevedza mashoko avachiwenga nyika yedu inoenda mberi ndatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
makadiko vashamarari vestudio 7 zitandoita tapiwa mushere ndiri pano pajoni chekutanga ndoda kungorevangu pane vanhu vanotiwo vamunangagwa vakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotonzwa munhu ari kusouth africa achianzi vamunangagwa vakanaka saka zvinondishamisa ini kuti munhu kana achiti vamunangagwa vakanaka vamunangagwa ari kugadzira nyika iye ari muno musouth africa munhu wacho handizivi kuti munhu anyaya ngada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tiine crisis yematicha asiri kupiwa mari vana havasi kudzidza danho iriri rekuti matichers haasi kupuwa mari harisi danho rakanaka matichers vanofanira kupuwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachinhano chepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvokuti hapana opozisheni haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaura wana asi havakabva wana ichangobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa hasimba haribvi mumuromenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasigwa navasiteteguru manje imi mava kuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvipi zvakaitika izvozvo neva 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 tinoitonga chete nyika iyi president Nelson Chamisa vanopinda chete
zidesevenavo vamunangagwa vanotaura vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo Smith waidarowo kuti kwasara 1000 years 1975 kuti azopa manyika azopa nyika mablacks asi pa5 years nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka munangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo pasi pemakumba avo hausi umambo ka kupresidendi zvakasiyana neupresident chavana kuti ivona vagari vachitoshaa ndechii nokuti vacho vari kutiitira isa papa yatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndo nguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupf kuswe leadership itsva ine maonero matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello, Pastudio 7, wana mkoma jonga, makadiko, mose neva, mwendri kuno South Africa, ndinoti triple C, ndo yedu, hakuna kumwe kwa tinoenda, ndo kwa taka totarisira ukoko. Zanu PF ngaembo mira zvayo, hapana chaida, yatenda zvangu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Mumutambo we American football uchango pera kutambwa pakati pechikwata che Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23-20. Tabata chizvaro cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo wa Super Bowl watambwa zvawo pati papa sina not my big plays between Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Watambwa zvawo it was a close game ya winner by 23-20. But yanga sina my big plays anoita kuti vanhu vanatiswa now. Why pasa ma big plays? Because tikatarisa team Rams yaita ma injuries, two of their best receivers vakuwara, vatongobuda. Then the quarterback vakuwara, angasiri mobile zvaro simboita. And also my throws is known to throw my big throws are accurate, my long throws, but my throws ake esa angachikokanda angachingo either There were no throws, kana kuti anga shy receiver my throws are just saka my big plays are havango shaika.
Mm-hmm. Ku vatambi nevanhu voye Los Angeles unoreve mukombe uyu.
Super Bowl zvinoreva kuti team ya ndiyo champion ye mutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vahwina championship. Zvinoreva kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
My statistics are not your ma odds ekuhwina anga agara ari against them from the beginning. Awana kutazwa kunzi vange vachahwina mutambo uyu nenyaya ye lack of experience. Quarterback wavo ndo second yake muleague. Esi yake haana kutamba magames akawanda, akangotamba few games achibva akuwara. Saka akangoti ndo rangari like first yake kutamba magames acho esi akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Bengals vachiriva diki pamakore. It's a young team in my new players. Tikatarisa Rams inotorine 10 my players anga akatomboenda kuma Super Bowl championship and also quarterback wao anga ine 11 years atamba muleague. Saka tikangoti experience yagara yanga ichingonzi ndo yanga iri better than the youth. What because of lack of experience. But tikangoti Rams yanga chikorine more experience chete anikati versus skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yokudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana-siyana mafungiro nenyaya iyi yokudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. vakawanda vacho varikutaura varikutambira nemufaro chiitiko ichi kuti chakaitika at least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu wekuti at least iringirane equal representation yevanhu vese veganda uyezve inenge yasumudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti ehe vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika ino iyi.
Chigaro ichi chakamuka sei uye vanhukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi?
Pari zvino panokwanisa kungodomwa mumwe chete toziva kuti vabheya vakarizaina and zvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge we Supreme Court and munhu anokwanisa kungodoma izvi ndi va President Biden but munhu waanenge wadoma anofanirwa kuzokonfirma Senate uko kunova kuri mangange ma Republicans nema Democrats.
Vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani?
Vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati wande but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati macircles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa but vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina ava vakadomwa na Obama muna 2019 kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndivo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pelist yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court but mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema asi vakawanda vane yatingati reservations pamusoro pava Justice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta aidefenda varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi saka kuri kunzi benji reSupreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi saka vari kupokana nekusumudzirwa kwaJustice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti hakuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vamasiye, vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani?
Kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesanawo mbichana pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema ku Supreme Court but nyaya dzakutagwa dzenhoroondo yavo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vadome mudzimai wechitema kuvajaji kuSupreme Court?
Aya maitiro akakosha pakuti kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court sezvo anambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaita history muBlack History Month zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimosva ekuSupreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity kuSupreme Court.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunare Texas ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika. Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. tashika kumagumo ichulongwa chedi cha nasi kivai nesu sekari manirua nasi apo tichukupaya zozi mwe nao ini njini tanono kawande giri mu Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.